takaona kuti government ne business vanga vachisangana vachitaurirana vega kuti maopportunities aripo akamira sei, asi vachiita unga amwe mastakeholders atinofila kuti ari important semasociety organization. Mastakeholders aya ndo masociety organizations nemacommunities, saka itakazocreata aplatform yekuti communities nemacivil society organizations vasangane vachitaura maissues arimo muthe mining sector. But isu hatinangoiconfina kuti macivil society organizations chete mumacommunities, takabva taiswawo kuti government ngaiyo, ebusiness iyo tinge tichitaurirana. Saka ndozvatinenge tichitaurirana izvo kuti zvinongonetsa kurovedzwanikwa zvii and tinotarirwa kuti tinge tichiitei kuti zvinhu zvigadzirisike. Saka iplatform yekuti tishande tese semastakeholders kuti tigadzise machallenges arimo tinotiwa kuti the mining sector contributes to economic development.
Musangano uyu wakakosha zvakadii zvekuti ungaunganirwa kwemazuva maviri?
Musangano wakakosha zvakanyanya zvekuti tiri kutaura mafigures evanhu vauya izvozvi kuma300 and kwete vemuzimbabwe chete. Tinoonawo macommunity nemapartners amwe ari kubva kunana Mozambique, ari kubva kuzambia, ari kubva kumalawi, ari kubva kutanzania nesouth africa. Saka zvinoratidza kuti musangano uyu wakakosha nekuti tikatarisa zviterwa kana zvitozi maminerals nemaeconomic problems atikusesa muzimbabwe, kuri kunzi maminerals ndiwo angangotibatsira kuti tiite yatinoti economic recovery stabilization, ikuzokura. Tinoona kuti masectors amwe ezeeconomy asikuperforma anana tourism, anana agriculture nedzimwe masectors. Saka iyoyo mining sector ndiyo inonzi ingangobatsira kuti zvinhu zvifambe muzimbabwe. Ndokusaka tichiti musangano wakakosha because unenge uchitaurawo izvozvo kuti zvii zvinofanirwa kuitwa kuti mining kana potential yemining iitwe fulfilled and iitwe realized.
Zvii zvamunotarisira kuburitsa panopetwa musangano uyu mangwana?
Panopedza musangano tine inonzi declaration yatinozotora tichienda nayo kumapolicy makers. Isisi semastake holders ndozvatiri kuona sezvinhu zviri kunoitwa mining sectors, ndozvinofanira kunge zvichigadziriswa. Saka tichitozoona ishu dzakaita nana grey that political parties should play and make sure kuti whoever wins next year puts national health government on their manifestos or on their plan of action. Tinenge tichitarisawo kuti how does mining affect marights emacommunities, how could they benefit from exploitation emaresources a tikasama issues ematransparency neaccountability, kuti kana mari yabva kumaminerals ingangoshandiswa sei kuti ibatsire kuti economy inge ichidevelopa.
Taonawo vemapato ezvematongerwo enyika vari kupindawo mumusangano iwoyu, vapindirawo papi?
Isu tiri kuti kana tikatarisa manatural resources, mitemo inotongana natural resources inoitwa nemapoliticians, inogadzirwa neparliament, yozoimplementwa nethe executive kana kuti cabinet. Handizvo saka ndekusaka tati isu vanofanira kunge varipo kuti vatitaurire kuti iyo seZANUPF, iyo seMDC kana seNational People's Party, kana vakapuwa mandate yekuti vatonge next year, what are they going to do to address machallenges ariko natural resources? What policies do they have? So how are these issues reflected kumaconstitution zavo, kumamanifesto zavo nemaother policy documents? Saka tinoona vakakosha chaizvo vematongerwo enyika nekuti tinoziva kuti manatural resources kana kuti zvivanikwa is a source of wealth and power. Those that in control of natural resources have power. Saka there is no way yetingati power nemanatural resources nezvematongerwo enyika zvakasiyana. Ndokusaka gore rino for the first time taita session inozvi interface between natural resources, governance and development.